Chitsauko 4. Imi vana tenzi, batai varanda venyu zvakanaka uye zvakarurama. Muchiziva kuti nemiwo muna tenzi ari kudenga. Rambai muchinyengetera uye pamunenge muchidaro, rambai makamuka uye ongai. Nesuo muchitinyengetererawo kuti Mwari ativhurire suo rekuparidza shoko, kuti tizivise nezvechakavanzika chitsvene pamusoro paKristu. Chinova ndicho chandakasungirwa mujeri. Uye kuti ndichizivise zvakajeka sezvandinofanira kuita. Rambai muchifamba nekuchenjera pamunenge muine vaya vari kunze, muchishandisa nguva yenyu nekuchenjera. Nguva dzese mashoko enyu ngaaratidze mutsa, akarungwa nemunyu, kuti muzive mapinduriro amunofanira kuita munhu mumwe namumwe. Tikiko hama yangu inodiwa nemushumira akatendeka uye muranda washe seniwo, achakuudza izvese nezvangu. Ndiri kumutuma kwamuri kuti muzive kuti takadii uye kuti anyaradze moyo yenyu. Ari kuuya naOnisimu, hama yangu yakatendeka uye inodiwa, inobva kwenyu ikoko. Vachakuudza izvese zviri kuitika kuno. Aristako, musungwa waoseni, anokukwazisai. Vese na Mako, hama ya Banabasi, uyo amakaudzwa kuti kana azouya kwamuri mumugamuchire. Na Jesu, uyo anonzi Justo. Ava vamwe vevaya vakachecheudzwa. Ndivo chete vari kushanda neni pakutsigira umambo hwaMwari, uye vari kundinyaradza zvikuru. Epafras, muranda waKristu Jesu, uyo akabva kwenyu ikoko, anokukwazisai. Anogara achikunyengeterera ine moyo wese, kuti mupedzisire manyaso kwana, muchitenda zvakasimba zvese zvine chekuita nekuda kwaMwari. Nekuti ndinomupupurira kuti anoshanda nesimba chaizvo, achiitira imi nevaya vari kuRaodikia nekuHirapolis. Ruka, chiremba anodiwa, anokukwazisai, vese naDemasi. Ndikwazisireiwo hama dziri kuRaodikia naNimufa neungano inosanganira pamba pake. Kana tsamba iyi yaverengwa pakati penyu, rongai kuti iverengwewo muungano yevaRaodikia, imi moverengawo inobva kuRaodikia. Uyewo, udzai Akipas kuti, isa pfungwa dzako paushumiri hwawakagamuchira munashe, wonyatsohuita. Iyi ndiyo kwaziso yangu ini Pauro. Yandanyora neruoko rwangu. Rambai muchifunga nezveusungwa hwangu. Nyasha dzaMwari ngadzive nemi.